idambudziko rekusanzwisisa nekuti mutengo wedhora wadzika sekutanga wadzika kureti yehurumende uko kuva chikuruku chekudzinisa reti divinzi hurumende iri kugona kumanija reti tino tiri kunzwa kuti vemabhiriti chenji vamwe vochinja mari vari kuchisidzirwa kuti mukashandisa reti chaiyo chaiyo yakada kufanira kuitika mutema nokutorera malaisensi saka reti yodona ndosekutanga
saka iro dhora remunyika riri kutengeswa nemari pamusika wemukota apa
reti yekublack market iri kuma8000 aida kumbochinja akanati 1 US dona saka inovava kuda kuti manje vanhu vekumashopu vadzikise praizi yavo nekuti reti yavo yehurumende yakuma 5000 yeiti munhu achitida ukaenda kubhengi mari yacho iyoyo hauiwani yaunoshandisa inokwanisa kubatsira kuti uzodzoka kubhizinesi yacho yeblack market saka deni reti yeblack market yadzika zvingaita zvabatsira kuti dzimwe dzenguva taiti reconsumer protection commission vanokwanisa kunga vane donzvo rekugona kuti vanu vadzikise mutengo na chimwe chikunetsa ndechekuti teitora mutengo wemakomoditi wemumaket hausi kukonzerwa nereti chete
uri kukonzerwa nei
uri kukonzerwa nemari kwavashandi inonga ichiadjastwa papo papo saka haungatikwedzera peiye mushandi wako iwo nhasi mangwana reti yehurumende ikadzika unoti kwai ndaakutiwo kumushandi wangu ndaakudzisira sura yako pasi idzika kusvika ndoti mushandi muzimbabwe pasi munomu ngaese makokose tafamba akamboona pei yadzikiswa nekuti reti yadzika iwo cost yenoba ichikonzera kuti kuti zvidi zvikwire saka uri kufarisa kwepanhu anonoda kufadza vabhadhara maenegi apera kuti vaite zvari kuita
izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei kana hurumende ikada kutanga kuomesera vemabhizinisi apa
zvinokonzera mashortages saka paneiko kumhuka akunaitwa ndozvakaitika 2007 sowa 25 June pakati hurumende yakadaidzira kutiaakusa mafines kuti vanhu vadzike kumutengo wa18 June 2007 yacho iyeye apa vanga vamusa 20 June kuruira takapedza nandaisati ane mashopu edu ane maputi nematichi mashopu ndozvavaa kutsvaga zveshotages saka hapana justification yekuti veconsumer protection council commission vati hanzi tida kumafines kufarisa kuda kufadza vanova pasadi